vadzamara pamwe chete nemumwe wavo vavaenda naye kunosvitsa gwaro renyunyuto kuhofisi yemutungamiriri wenyika vatichaona danho. Vasungwa mushure mekusvitsa gwaro iri kuhofisi yavamugabe nhasi. Vadzamara nemumwe wavo vanonzi vashevedzwa kuhofisi yavamugabe vatombobuda vaenda kumapurisa kwavanozivisa mapurisa kuti vachazenge vachiratidzira kubva nemuvhuro paAfrica Unity Square muHarare kudzamara vamugabe vasiya chigaro. Kuratidzira kwanga kuda kuitwa navadzamara nevamwe vavo kubva svondo rinouya kuri kudavidzwa kuti Occupy Africa Unity Square, uye kuri kushambadzirwa papeji repadande mutande paFacebook nepamafoni paWhatsApp, pataenda pamhepo magweta anorwira kodzero dzevanhu esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights anga ari pakamba yeHarare Central ari mubishi kutsvaga vadzamara navadanho, asi mapurisa anonzi anga achiramba kuti akavachengeta pakamba iyi. Mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati vachiri kumboferefeta nyaya yekusungwa kunonzi kwaitwa vadzamara navadanho. Gwaro renyunyuto iri iro riri mumaoko estudio 7 rinoti vamugabe vatadza kutonga nyika zvakanaka sezvo upfumi hwenyika huchiramba huchienda kumawere. Nokudaro gwaro rakanyorwa navadzamara iri riri kukurudzira vamugabe kuti vabve pachigaro paumbwe hurumende itsva. Gwaro iri razivisawo vamugabe kuti kuratidzira uku kuchatanga nemuvhuro uye kucharamba kuchienderera mberi kusvika vamugabe vasiya chigaro chavo uye vapindura zviri mugwaro iri. Gwaro iri rakurudzirawo mutungamiriri wenyika kuti asashandise vari muchiuto kurova vanhu vachazenge vachiratidzira. Vadzamara vanyorawo papeji ravo kuti vave kumbosiya zvenhau kusvikira vabudirira muurongwa hwavo hwekuratidzira kusvika vamugabe vabva pachigaro. Kuratidzira kwakadai kuri kurongwa navadzamara kwakashandiswa kuEgypt nekuTunisia zvakaita kuti vatungamiri venyika idzi vasiye basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.